Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekumbunyikidzwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika dzinenge dziine hondo. Mugore radarika panga paine hondo dzinosvika zana munyika dzakasiyana-siyana pasi rose. Izvi zviri mugwaro rakaburitswa mwedzi wapera nesangano reUnited Nations, sezvo hondo idzi dzichigona kupedza makore makumi matatu dzisina kugadziriswa, vanhu vanoomerwa zvakanyanya neupenyu. Muna 2022, United Nations inoti vanhu vanoda kusvika zviuru gumi nezvinomwe kana kuti 17,000 vakafa muhondo, chinova chikamu chakawedzera nezvikamu makumi mashanu nematatu kubva muzana kana kuti 53% zvichienzaniswa negore ra2021. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti kuUkraine chete United Nations inoti vanhu zviuru zvisere kana kuti 8,000 vakafa, kunyange zvichifungidzirwa kuti uwandu uhwu hunogona kunge hwakadarika apa. Vanoti kufa kwevanhu ava mabasa eRussia yakatanga kurwisa Ukraine isina kana kudenwa. Amai Greenfield vanotiwo hondo iyi yakanganisa upenyu hwemamiriyoni evanhu mune dzimwe nyika vasisisina zvekudya. Vanoti Russia iri kushandisa chikafu sechombo chehondo, zvosiya vakawanda vachiyaura nenzara. Amai Thomas Greenfield vanotiwo zvakakosha kubatsira vanhu vanenge vamanikidzwa kuenda muupoteri nenyaya yehondo. Vanhu vanodarika zana remamiriyoni kana kuti 100 miriyoni vamanikidzwa kuenda kuupoteri nekuda kwehondo munyika dzakaita seBurkina Faso, Somalia, Burma neUkraine. United Nations iri kuyambirawo kuti kurwisana kuri muSudan pari zvino kunogona kusiya vamwe vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vasina pekugara. Amai Thomas Greenfield vanoti zvakakosha kuti nyika dziite mushandira pamwe kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu kana kufa nenzara. Vanotiwo zvakakosha kuziva kuti chikafu chinenge chapiwa vanhu chasvika kwavari. Vati dzimwe nguva vanenge vachirwisana vanoramba kuti vanhu vapiwe chikafu kana kuti vanouraya vanenge vachiedza kubatsira vanhu ava. Gore rapera vanhu vanopa rubatsiro 250 kana kuti 250 kusanganisirawo vakoti navanachiremba vakaurayiwa. Vamwe vakakuvadzwa, kurohwa kana kupambwa. Kupambwa kwevari mumapazi ezveutano kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi. Amai Thomas Greenfield vatiwo kuuraya kana kukuvadza vanenge vachida kupa rubatsiro kutyora mutemo wakanyoreranwa nenyika dzepasi rose uye zvinofanira kushorwa. Vatiwo zvakakosha kuti vanhu vaite mushandira pamwe kuona kuti kodzero dzevanhu hadzityorwe munyika dzine hondo. Vaenderawo mberi vachiti vanhu vanofanira kuratidza kunzwisisa kwavo kune vanenge vachishungurudzwa. Amai Thomas Greenfield vatiwo vanhu vanofanira kuita zvose zvavanogona kupedza marwadzo kune vanenge vachitambura uye kuedzawo kuya nemazano anounza runyararo uye remangwana risina kumbunyikidzwa mukati. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekushungurudzwa kwevanhu munyika dzine hondo. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.